Vaka sukuwere vati vakuru vekanzuru vari kudya nyika rutivi vachienda kuzororo kunze kwenyika ane mari yekanzuru vachizvioresa mari dzakawandisa kuzvitengera zvikakarara zvemotokari kudzidzisa vana vavo kunze kwenyika uye kuzvipa mari dzechikwereti asi vashandi vanosvika chiuru nemakumi mashanu vachiyaura uye kudya nhoko dzezvironda. Vakasukuwere vati izvi zvinofanirwa kumiswa izvozvi. Vakomekedza kanzuru kuti itsvage nzira dzekuti ikwanise kutora mari dziri muvanhu avo vane chikwereti kukanzuru chinosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora kuitira kuti kanzuru ikwanise kubhadharawo chikwereti chayo chemadhora mamiriyoni gumi nemapfumbamwe. Vakasukuwere avo vauya nemutevedziri wavo vaChristopher Chingosho vati nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu muguta reMutare vakuru vekanzuru ava vange vari kusungirira guta pagumbo raMushore. Vakasukuwere vati vanoda kuti kanzuru yemutare zvikuru vakuru vayo vashande zviri kunze kwenguva kana kuti overtime asi vasingabhadharwe kuitira kuti mabasa adzokere mugwara. Vakasukuwere vati kunyange hazvo vakatsamwa pari zvino havadi kutora matanho akaomarara kuvakuru vekanzuru yemutare vakati vari kuvapa mukana wekugadzirisa zvavakatadza kuita. Asi gurukota rinomirira dunhu remanikaland muzvare mandi chimene vakurudzira kudzingwa kwevakuru vekanzuru ava vamwe vachivaita zvekuvadoma nemazita avo. Muzvare chimene vaenderera mberi vachiti nyaya yeuori pakanzuru yemutare yadzika midzi zvekuti asingaiiti mabasa euori anenge achitonzi haana kukwana. Muzvare chimene vanoti nenyaya yekusabhadharwa kwevashandi vekanzuru ava vazhinji vavo vari kuuya kumahofisi avo vachida rubatsiro rwakasiyana-siyana. Meya weguta vatatenda namarare vati havana zvekutaura zvakawanda kudzimara vagara pasi nekanzuru yavo uye nekuverenga zvakabuda muongororo iyi. Vatiwo kanzuru yavo ichaita sezviri kudiwa kuti guta rikwanise kufambira mberi zvikuru kuwanira vagari zvinovakwanira. Mutori wenhau Andrew Mabondiani anoti zvakabuda muongororo yakaitwa nebazi ravakasukuwere hazvina zvazvinobatsira sezvo matambudziko ari kumakanzuru ari mamwe chete neari kuwanikwa muhurumende macho. VaMabondiani vati zvakawanikwa izvi ndo zvimwe chete nezviri kuitwawo kumusoro kwevari muhurumende vanoenda kuzororo munyika musina kumira zvakanaka vashandi vemuhurumende vasina kuhora mari dzavo dzemabhonasi vazhinji vasina mabasa nzara yakapfunya rusero munyika vati uku kusekana kwavanakamba. Ndakamirira Studio 7 vamutare ndini Lwedha Moyo.